Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 13 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nhasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ake ekusimudzira madzimai. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Mohlante vanonzi vakaudza masangano akazvimirira munyika kuti havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuona kuti zvisungo zvavakaburitsa mugwaro ravo zvichiteverawo ngororo yavakaita pakurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende panyaya yemari dzemabonus yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Mohlante vakaudza masangano akazvimirira oga kuti hapana zvizhinji zvavangaite kuona kuti zvavakakurudzira kuti zviitwe mushure mekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare muna 2018 zvaitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinhirwa nasachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pe-Crisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vati vacharamba vachishanda kuona kuti zvakakurudzirwa mugwaro ravamushande zvazadzikiswa.
Vanonzwisisa zvinyunyuto zvedu, asiwo vakasungwawo mbira dzakondo nomutemo nokuti iwo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kutiite basa rekuongorora chii chakanyatsoitika, rakapedza basa raro perakapa gwaro raro reripoti yavo yekomisheni. Saka kubva ipapo ivo vanoti havachina chimwe chavanoita panyaya iyoyo. Saka nesuo takagutsikana kuti ndizvozvo zvavakataura, uyezve tinofanira kuti tarise mamwe matanho ekuti tienderere mberi kuti nyaya igadzirwe zvakanaka.
Mutauri wavamushande Valins McDonald varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vamushande vange vasiri muhofisi nhasi asi vatenda kuti vakatambira gwaro kubva kumasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe.
Vamutlante havapo, vachazokudza pamusoro pegwaro ravakawana kana vachinge vadzoka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzemuno muzvinafundo Love Momadhuku naamai Vimbai Nyemba. Padarika makore mana kubva komisheni yavamushande yatura gwaro rayo kuhurumende asi pasina chaitwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti masangano anoshanda akazvimirira avanyorere tsamba. Komisheni yavamushande yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kuurawa kwevanhu vatanhatu nekukuvadzwa kwevanhu makumi mashanu nemauto zvichitevera kuratidzira kwavaiita nekunonoka kubuda kwavanoti kwainge kwaita zvainge zvabuda musarudzo dza2018. Komisheni yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira kuti masoja akauraya vanhu amiswe pamberi pematare uye kuti mhuri dzakafirwa dziripwe, vana vakasara vachiendeswa kuzvikoro. Asi vamwe vakaita samai Alison Charles avo vakafirwa nehazvanzi yavo Gavin Dean Charles vanoti havana zvavati vawana kubva kuhurumende.
We managed to sort out all that paperwork but nothing's been done since. No one's contacted us and takaita zvese zvinodiwa asi hapana chakatikawa. Ndoona sekuti nyaya iyi yakatopera, hapana achataura nezvayo. Tinongoinzwa musi wahwani kana mufudzi apo vatori venhau vatitoti kubva pachitoro.
VaMaxwell Tauro, baba vaChallenge Tauro, uyo akapfurwa akafa nemauto musi uyu, vanotiwo havana rubatsiro kana muripo wavati vawana kubva kuhurumende uye havasi kufara nazvo.
Hongu nezvakataurwa zvacho nezvozvo vachiti zvovo vachazokompensata he vachazoita sei, but kubva ipapo hapana akazouya. Saka inini zvinondirwadza, inini chaichaendekaipara mhosva ndikanyororwa dhoketi inini, zvinonzi dhoketi ndaatombofa dhoketi roro kusvika inini ndatouya inini. Saka iko zvino zvinini ndiri kuona its 4 years pari zvinozvo. Hapana kana kutiwo anonditi mukuriri mukuriri hongu hema organizations mamwe aripo zvavo ari kuuyawo, ndoo vanenge vari kutozomboita kuti nditomboitawo cool down mweya wangu. Asi ndinenge ndakabatika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, avo vaive munyori wemuhlande commission, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vari mumusangano. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaZiyambi vakamboudza bepanhaure The Sunday Mail kuti hurumende yainge yatevedza zvese zvakakurudzirwa nemuhlande commission. Hurumende yeAmerica inotiwo kuzadzikisa zviri mugwaro iri zvakakosha mukuzvidzana kwayo neZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende kuzeya nyaya yemari dzemabonus. Hurumende yakazivisa kuti vashandi vachapuwa bonus zvichienderana nekushanda kwavanonzi vakaita nevakuru vepabasa, kwete kungopiwa sezvaiitwa kare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rinoona nezvevashandi vapo Mavhima, sezvo vose vari kunze kwenyika. Asi vashandi vanoti hurumende yakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa pakuti itore danho rekuti vakuru vepabasa ndivo vachataura kuti ndiani anopuwa bonus. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tabata amai Alexander.
Mumusangano watakaita masvondo maviri apfuura, nyaya iyoyo yakaturwa nehurumende yekuti bonasi chazenge chibhadharwa sei. Kutura kwavakaita kwatiri vaiti ivo deputy director and above mapositions iwayo ndo vachabhadharwa performance based bonus. Zvichireva kuti vese vari vane maposta ari pasi padeputy director kusvika kupedzisira vanga vachingonzi bonus ravo richazongobhadharwa rakadaro semabhadharirwa rinongoitwa makore yose.
Saka muri kutambira sei zviri kutaurwa nehurumende izvi?
Zvototishamisa izvozvi toona kuti pane masecular akutenderera ekuministry of health vachiudza vashandi vavo kuti ndo mamiri achazenge akaitwa, asi riwo akaturwa kwatiri. Saka isusu kwatiri tinenge tichiti hatitore izvozvo zvinofamba masecular.
Muchaita sei?
Tichamirira meeting ichaitwa. Tichidaira kuti pamwe inogonaitwa svondo rino kana svondo rinouya, asi tichida kuti dai zvagona meeting iyo ngaiitwe with the agency yaino deserve, because meeting yatapedzisira kuita haina kupera. Ndo meeting iyoyo zvekare yatakanga taudzwa kunzi bonus tichabhadharwa risiri performance based.
Zvave kuitika izvi zvinokuratidza ichii sevashandi?
Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinoratidza kuti kana zvakadaro zvakuratidza kuti hurumende haichaita zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti iite sehurumende, kuti nhasi vanoti tinoita izvi mangwana zvochinja. Saka zvinhu zvekuti zvinoda zvakare kuti tichizvidzosera kumeeting zvotaurwa kumeeting. Ende uyezve kushandidzana kunofanira kuita employer nevashandi ndekwekuti kana pane zvinhu zvinenge zvachinja kana zvinhu zvinenge zvitsva zvavanoda kuita Havango muki vachingoti ndo zvataya kutoita izvi.
Munenge muchitarisira kuti vaite sei?
Tototarisira kuti inyaya inofanira kutogarirwa pasi, toonesana, todini, totaurirana. Saka izvi isusu hazviti vhundutsi. Isusu toramba takabata zvatakaudzwa kumeeting. Ndofunga maminetsi edu emeeting zvitoripo. Kana pane zvachinja, totarisira zvakare kuti tichauya kumeeting yedu yatichange tichizoita. Iyoyo meeting isina kupera iyi yatakatarisira kuti inofanira kuti iitwe svondo rino.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano rinoona nezvekufamba kuvanhu mugwagwa Passengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushayikwa kwezvifambisiro munzvimbo dzakawanda muguta reHarare, izvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vakwire mishikashika iyo isiri pamutemo vachizoguma vabatwa chibharo kana kubirwa. Vakurudzira hurumende kuti ipe vane michovha marezinesi ekushanda zviri pamutemo kuti vabatsire. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyoresa pasi pekambani yehurumende yeZupco. Vamwe vanoti Zupco haisi kubhadhara mari dzinogutsa zvopa kuti vane michovha varegedze kunyoresa nayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 navaGoliath nezvenyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakatiwandei muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dziri kunze kwaHarare dziri kuita dambudziko rekushaya zvifambiso zvinofamba nenguva. Semuenzaniso, nzvimbo dzakafanana nanana Mandara, Chishawasha, Mabvuku, Tafara, Zimri, Neborodho, Masasa, maindastri uku kwakatiwandei handingapedze kukudoma.
Mungati chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Nyaya yekusabuda kwemaroute authority kana kuti maroute permit ndo imwe yenyaya iri kuita kuti vanhu vashupike, nekuti panodiwa kunyatsorongwa kwakajeka panyaya yekugovera makambani ari kuda kuzvekutakura kuti anofamba sei, anotakura vanhu sei, achinosevaseya munzvimbo. Nekuti vanhu vanomirira motikari dzavanoziva kuti dzinovasvitsa, asi motikari idzodzo hadzipo. Ndo zvaakuita kuti vanhu vakwire motikari dzemushikashika apo pavanozenge vava kuzosangana nemakororo vanovabhinya nokuvabira nokuvarwisa, vachivatorera mudziyo inokosha. Zvinhu zviri kutoitika zuva nezuva.
Mapemiti aya anopiwa nani uye zvese ari kutora nguva?
Maroute permit aya anopuhwa Ministry of Transport and Infrastructure Development. Vakabatanawo futi nemakanzuro panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Vanodyidzana ipapo panyaya yekuti vanhu vange vachitakurwa. Makanzuro ndo vanoziva kuti kwakata kunofanira kuenda motikari dzakati, nekuti ndo vane maplans acho ese kuti motikari inotangira papi ichivhara papi. Vachizodyidzanawo futi neMinistry of Local Government and Public Works vanenge vachitoo imwe tsvakurudzo yekuplanawo kuti vanhu vanofambawo sei.
Imi muri kukurudzira kuti chii panyaya iyi?
Isu tiri kukurudzira kuti mapoka ehurumende aya nemapoka emakanzuro kuti vange vachiona kuti vanhu vanofanira kutakurwa zvakanaka, zvakajeka, vasingakwire mota dzatiri kuti dzemushikashika, dzekuti munhu akati atsaona hapana rubatsiro rwaanokwanisa kunge achibatsirwa naro kubva kumainsuarensi, nekuti mota idzodzo dzinenge dzisiri pamutemo kuti dzinge dzichitakura vanhu. Hadzimwe mubhizinisi rekutakura vanhu rinozikanwa nehurumende. Saka isusu chatinoda semapasenja kuona urongwa hwakajeka hwakarongeka hunoita kuti munhu anga achitakurwa achisvitswa kwaanenge achienda nenguva nemotikari dziri pamutemo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutori wenhau aive Mukuru wesangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mukuburitswa kwemashoko Regender and Media Connect Zimbabwe, muzvare Abigail Gamanya, varadzikwa kuWarren Hills muHarare nhasi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwemwana wavo, baba vemushakabvu vaFidelis Madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Ari variki hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi. Munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba. Kana tichinoita, chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti anga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru organizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau, kunyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusoro-soro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa. Aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare Gamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Aivamira kune matongerwo enyika, kune vanotungamirira maMP, kusanganisira maprime minister, mapresident, akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aAbigail. Ukaona kuti advisor maprime minister nemapresident waitirwa nyasha namwari, ndo basa rakabata musikanawo. Nesuwo tiri maminista aICT taipuhwa uchenjeri nanaAbigail nokuti aipa truth to power. Asa aibvumira ipapo, aipa futi power to truth. Nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uye aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaye Gamanya vachiti,
sokuuya kwataita vamwe anoti pane panopuwa 21 gun salute nebasa raakaitira rokuvakanyika rokusimudzira nyika. Anogona nga asiri paHeroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovaka nyika haisi panzvimbo iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu, akavaka nyika, akasimudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Nanyika haisi bato. Vamwe anoti ndofira muzano, ndofira muchakati. Usafira mubati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba, kwete bato. Bato harina basa. Rakafanana nemota inokusvitsa ikaponja, tora imwe uende kwaunodi. Inongonomira pakwandodi hangu. Yaponja akataura, tora imwe yoende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai Tambudza naijonera vati,
ndinoti kune shamwari yangu Abizorora Murugare, munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa. Ende ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake Abi, chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa.
VaRashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano Remedy Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy, izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete, Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti guta guru renyika iyi reKiev rabhombwa nendege dzemhando yedrone dzakagadzirwa kuIraq dzichishandiswa neRussia. Ndege idzi dzinonzi dzabhomba nzvimbo dzinosvika makumi mana mumazuva adarika. Izvi zviri kuuya apo nyika dziri kutsigira Ukraine dzave kuronga kuipa zvombo zvekurwisa madrones nezvimwe zvombo zvemuchadenga. Britain neAmerica dzavimbisa kupa Ukraine zvombo zvekudzivirira zvinenge zvakandwa nemuchadenga izvi. Australia iri kuyambira vanhu vemunyika iyi zvikuru vari matunhu ane vanhu vakawanda anoti New South Wales neVictoria kuti vangwarire sezvo kuine mafashamu emvura. Dzimba zhinji dzakaputswa uye dzimwe hadzina magetsi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzava kutonyora mumvura. Kusvika pari zvino dzimba mazana maviri nemakumi mashanu dzabviswa vanhu, uyewo mumwe murume akaeredzwa. Kusvika pari zvino haasati azikanwa kuti ari kupi. Mumwewo akawanikwa akafa ari mumotikari yainge yazara mvura. Zvino munyika zvaita manyama amire nerongo nekuda kwekupondwa kwevanhu uye kubiwa kwemari yakawanda nemakororo achishandisa pfuti. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakamboti vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi, vachikurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita izvi, asi zvinhu zvinenge zviri kutoramba zvichiwedzera. Hurumende iri kukwanisa here kuchengetedza runyararo munyika? Mukupindura mubvunzo uyu tabata nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma, uyewo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaGodfrey Kurauone. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Chekutanga mukoma Blessing, inyaya yekuti tiongorore kuti tinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa takazhinji muchaona kuti in the recent cases dzema robberies maritini kesi sekuba muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabata yavo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinhu zvakai kuti havasi kutambiriswa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji, including all these uniformed forces, they are now doing maximum activities to sustain their families. Nokuti chouviri panenge pasisina. So todambudziko guru riri kukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mubvunzo mandibvunza kuti hurumende inokwanisa kuzvigadzira here? Vingo yangu mukova Blessing ndekungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingowana hurumende iripo iyi, handiona zvitorera nguva yakareba chaizvo kana kusapera kwazvo zvachose, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangazogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election? Saka handioni dambudziko rakadai richipera.
Vachuma pinda itinzwa.
Makesi zvemaarmed robberies awanda for sure, and zvikutaurwa nemukoma wangu marana nekuti pane increase yemakesi evanhu vanobva kumaarmed forces napeisa masoja, zviriko for sure. Asi zvese izvo
Vakura, pindurai muchidimbo.
Okay, ndainga vanochiti chiri kuitika haisi nyaya yekuti mapurisa mashoma, haisi nyaya yekuti hapana dzimotikari, haisi nyaya yekuti hapana mari. Kana muchida kuona kuti haisiyo nyaya yacho, chingoiti paita rally yeCCC apa, ndopaunoona kuti Zimbabwe ine zvinhu zvayo. Unaona kuziya mazimota emvura, mazimota akazara vanhu vane kungokudisturba. Rally CCC, they have resources to do that. They have resources, a plenty of resources to disturb my rally, my opposition parties. But they don't have resources to fight crime. That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-PF. Mari ujala kaya mawana, asi mari ujala mawana, mawana, doya wana, hile wana, hile wana.
Vachuma hanzi panenge pango uya ve triple C vachidaita musangano ndopa noanda mapurisa. Asi kwete kudzingirira mbavha.
Hamena kuti mukoma wangu havaverengere news dzinobuda mumasocial media imomo, wanatonic, wananews day zvese izvo. Zviri kubuda pachena ndochaka pakuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akachata ava mapurisa emasoja nekuti vari kubatwaka. So ushodi kuti mapurisa edu ari kunyatsoshanda, vari kuti kana chinhu chaitika wosvika panzvimbo wofereketa munhu vanhu vacho vanove vaita izvozvo vochibatwa and the first the rest of the law. Saka it shows kuti mapurisa arikuzama for sure. It just atika problem yemarobhers ava kutaurireka kuti nhasi mangwana tikudai murobha kwakati kuti munovamirira ikoko. Isvinhu zvezanupf hatide kuti tirambidze vanhu kuti vaite marari avo. Tinovabvumira tioti marari ndaitotaura kuti kunoku kublayo kambiri uku taitoona vana madhamu mekupe ichitofamba vachiita madhokidhoka mbeni vachiita mararari vakati toenda kubunina mangoko kwavakazowina mabaelections ekaunti havana kutombodhekepa kana kahwani as long as vachiita zvinhu pamutemo.
Avangu ari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Godfrey Kurawone. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi cheWomen's Roundtable tiri kutaura nezveupenyu hwamushakabvu Abigail Gamanya, mutori wenhau akashanda kusimudzira madzimai munyaya dzekuburitswa kwemashoko, uye akamboshandawo muhofisi yevaive mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930, 13860-15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Sezo nguwa edu ya pera, regai timbotarisa misoro yenau zvakare. Mutori wenau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ekusimudzira madzimai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Gaina Saidi munaudze isindebele.